mutungamiri webato rezapu vadumiswa dabengwa vazivisa nezvechibvumirano ichi pamusangano wavaita nevatapi venhau nhasi mubulawayo mutauriri wezapu vaipitule maposa vanoti zapu haizi kupinda mumdc alliance asi chibvumirano ichi chichaita kuti bato rezapu ripiwe zvigaro gumi zvedare reparamende zvichakwikwidzwa nenhengo dzebato iri dzichitsigirwa nemdc alliance
chibvumirano chiri presidential level chete kuti zapu ichasupporta presidents yavachamisa asi zapu inoramba iri zapu zvakare haina kupinda mualliance icharamba ichishanda sezapu yakazvimirira yega kunze kwekuti tichasupporta presidents yavachamisa chete musarudzo dziri kutevera idzi saka chibvumirano chacho chakanyorerwana nezuro saka part of chibvumirano chacho vanhu vealliance vacha supporta makandidhetsi ezapu igumi apiwa zapu zvakare pane makandidhetsi pane maseats eproportional representation achapiwa zapu ndikona kunge gumi zvakare
vamaposa vati bato ravo rakamboedza kutaura nemamwe mapato asi richitadza kuwirirana nawo izvo zvaita kuti rishande nemdc alliance
chibvumirano chiri kuuya mushure mekunge tamboedza sebato kuti titaurirane nemamwe mapato nemamwe maalliances asi taitadza kubvumirana nezvikonzero zvakatisiyanei asi tinofara nokuti finally tazokwanisa kubvumirana navachamisa nealliance yavo zvakare zvinozadzikisa chido chedu chokuti vanhu vabatane mukubvisa ZANU-PF iyo yapondaponda nyika makore 38 apfuura
chipanga mazano pauniversity of pretoria vati nashe mawere vanoti vadhavengwa munhu ane nhoroondo inoremekedzwa mukurwira rusununguko rwenyika vachitiwo chibvumirano ichi chinogona kubatsira vachamisa nemdc alliance zvikuru mudzidzisi munyaya dzerunyararo nebudiriro uye vari muongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira vavincent chakunda vanotsimirawo maonero aya
ndinoona sokuti ndechimwe chikamu chawedzerwa kuna vachamisa kuti vava kutsigirwa negamba rakarwa rusununguko rakafanana naDumiso Dabengwa mukanyatsokuzvicherechedza vanachamisa pavakanga vachiedza kutora vana Joyce Mujuru nebato rake kuti vauye muMDC Alliance vaiti ivo vanoda mumwe munhu ane mutsigo wehondo yorusununguko kuti ave mubato ravo kuti zvigopa mucherechedzo kuvarwi ivo rusununguko vari muno munyika kuti bato rana vachamisa richinge rahwina rinogona kuremekedza zvido nokuzadzikisa zvishuviro zvavanhu vakarwa rusununguko
mune imwewo nyaya Zimbabwe Electoral Commission inoti vanhu mazana maviri nevashanu ndivo vakakwanisa kuendesa mazita avo kudare renomination court nezuro kuti vakwikwidze pazvigaro gumi nezviviri zvedare reparamende zviri mudunhu rebulawayo ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini taura ishava